Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba nemuvhuro wakaburisa mashoko ekuti vane ruzivo nekuna vadzamara vazivise mapurisa. Vacharles Nyoni, imwe shamwari yavadzamara vanoti vari kuungana zuva nezuva muAfrica Unity Square nemifananidzo yavadzamara kuti vabatsirane nemapurisa kubvunza veruzhinji kana pana akamboonawo murwiri wekodzero uyu.
Tikabva tatiwo se shamwari dzake tichatoitiwo chedu chikamu nekuuya muno muAfrica Unity Square tichitaurawo nevanhu vanenge vachipfuura muno muchikumbirana navo kuti kana vakamuonawo mumasendiraini pamwe zvimwe kwemakore matatu aya ashayika pamwe arimo mumalocation. Tatiwo tibatsirane nemapurisa mukumutsvagawo tichiti zvese zvatinenge taudzwawo nevanenge vatiudzawo tichaendawo kumapurisa tichidzivisana navo.
Vanyoni avo vanoti vakatanga kuunganawo kune zuro vatiwo pari zvino vawana mazita ari kutenderera evanhu vari kunzi vakapamba vadzamara uye vachange vachiendesa masaya kumapurisa panopera zuva ranhasi kuti zviongororwe kuti ndivanani uye vane zvavanoziva here mukutsakatika kwavadzamara.
Saka nhasiwo pazuva rino rechipiri tine information yatawana yemazitawo ari kungodai kutenderera pasocial media atichaina nawo nhasi kucentral. Tonotanga tabvunza kuti tizive kuti ofisa ari incharge weinvestigation inyaya iyi ndiani, kuitira kuti kana tine umwe mumboo watawana topota tichitaura naye tichishandisana naye pamwe chete. Ndodonzvo redu ratinaro pazuva rino ranhasi.
Mumwe wevari kuungana muAfrica Unity Square, mufundisi Patrick Mugadza, vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo mapurisa vakanonoka kutsvaka vadzamara vakashayikwa makore matatu apfuura, vanoti vane tarisiro kuti hurumende itsva yava munangagwa ichakoshesa kuwanikwa kwavadzamara.
Nhangu zvakaitwazvo panguva dini, nguva yareba, asi tinongotenda kuti kuita kwakanaka. Saka taakuti isu ngatibatsirane tese kuitira kuti chenyi tikwanise kuziva kuti murume uyu, baba ava, mwana uyu hazvanzi yevamwe akaenda kupi, nemhaka yekuti mhuri yekwadzamara iri kuramba ichingoshungurudzika. Nesu hama neshamwari tiri kuramba tichingofunga kuti zvakambomira sei, chii chakaitika. Saka na hurumende yamunangagwa sekutaura kwavo kuti tatanga patsva, ngavaratidze kuti vari kutaura chokwadi pamusoro penyaya iyi. Vomiramira zvakasimba, isi tiri kutiwo tichamira navo tichibvunza vanhu tichinzwa kuti chii chingava chakaitika pamusoro pechii, pamusoro pemurume uyu.
Vamugadza vari kutiwo vanoda kuti hurumende isagumira pakutsvaga vadzamara chete, asi kuti itsvakewo vamwe vakatsakatika muZimbabwe vakadai sana Paul Chizuze, Patrick Nabanyama nevamwewo. Vamugadza vatiwo zvekuti vanhu vangotsakatika munyika hazvifaniri kudzokororwa zvakare.
Hatisi kuda kuti zviitike, kana zvakaitika izvi ngazvichigumira pana itai dzamara, zvisazowanikwa zvekare zvichidzokororwa munyika yedu yeZimbabwe, nokuti hatisi kuzonyarira pamusoro penyaya iyi, nokuti hazvizikanwi kuti ndini kana kuti ndiwe mumwe musi. Saka nekudaro tichamatati takashinga panyaya iyi.
Shamwari dzavadzamara idzi dzinoti vachange vachiungana muAfrica Unity Square kubva nguva dza1 kusvika 2 masikati kusvika hurumende yasivisa kuti zvii zvingave zvakaitika kuna vadzamara. Vadzamara vakapambwa vachigerwa musi wa9 kurume 2015 nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende munguva yeutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.